manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera chivabvu 19 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa chekuongorora mazita mugwaro revavhoti chinotanga mumatunhu ose emunyika asi chichinzi chanonoka kutanga mune dzimwe nzvimbo. Mutungamiri webato rezano PF uye vari mutungamiri wenyika vayamaseno Munangagwa vanoti vachazivisa zuva resarudzo mukati memasvondo maviri anotevera.
Pakupera komwedzi unoyu tichange tichiita proclamation yokuti munyika muno muchava nemaelections. Kampeni igotanga nemutsindo.
Bato reMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe rinokundikana kuparura manifesto yaro muHarare richiti nhengo dzaro dzatyisidzirwa nevechidiki vebato reMDCT inotungamirwa navanelson Chamisa vevanguard. Prince Harry vekuBritain vanochata namuzvare Meghan Markle vekuAmerica. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chirongwa chekuongorora mazita mugwaro revavhoti chatanga nhasi dzimwe nzvimbo mudunhu reMashonaland West dzisina magwaro ane vanhu vakanyorisa kuvhota aya uye kuine vanhu vashoma vari kutarisa mazita avo. Ata Chigoriwa anotipanyaya inotevera.
Nzvimbo zhinji dzekutarisa kuti mazita akanyorwa zvakanaka here uye kuti arimo here mugwaro revavhoti dzine matende dzanga dzisina zvinhu zvekushandisa zvinosanganisira magwaro akanyorwa. Nzvimbo dzanga dziine zvekushandisa zvose dzanga dzichivhakachirwa nevanhu vashoma pane vari kutarisirwa. Munhu wese anosungirwa kuti atarise kuti zita rake rakanyorwa here mugwaro remazita evanhu vakanyoresa kuvhota iri. Dzimwe nzvimbo mudunhu remakonde dzanga dzisati dzavhurwa pasvika nguva dzemasikati sezvo vashandi veZEC vanga vasati vasvika. Mukuru weZEC mudunhu reMashonaland West vaAusten Lovu vanoti dzimwe nzvimbo dzanga dzisati dzavhura nekuda kwekushayikwa kwezvekufambisa pamwe nemafuta edzimotokari ayo ari kushayikwa munyika yose.
Asi tine machallenges etransport atakasangana nawo as a province. TMED has had faced a lot of challenges in mobilizing mota dzakakwana. Asi despite machallenges waya takaedza nepatinokwanisa napo kuti vanhu vakwanise kunge vari paground nhasi uno musi wa 19. Mamwe masenda anogona kunge adeploy nhasi kureva kuti izvi vari kusvika. Masupervisor ari kuwana mota ari kubvatira nemaitiro yese iya kuti vanhu vakwanise kunozotanga basa ravo zvakanaka. Saka ndikangoti pari zvino vanhu vese vave paground basa redu rakufanira kuchitanga zvakanaka. Saka tiri kuti izvozvo zvamboti dzosera kumashure kuti vanhu vedu vaende paground.
Vanhu vanoti chirongwa chavari kuita hachisi chekutarisa mazita evanhu vakanyoresa kuvhota chete asi kuti mazita iwayo akanyorwa zvakanaka here. Vanhu vanoti vanhu vanofanirwa kutora mukana uyu kuti vanyoresewo kuvhota kana vachinge vasati uye kuti vachashayiwa mazita avo vane mukana wekunyoresa zvakare.
Inspection exercise ndo mukana watiri kupa kune vose vakaregister kuti vakwanise kuya kuzoona kuti mazita avo arimo here muvoters roll uyezve kana arimo akanyorwa zvakanaka here. Then kune vaya vakaregister vachashayikwa muvoters roll iroro for various reasons.
Vanhu vakanyoresa kuvhota kune dzimwe nzvimbo vanokwanisawo kuchinja kwekuvhotera muchirongwa chiri kuitwa ichi. Vapesi Nyamandwe mumwe weavo vashanyira nzvimbo dzeZEC vachida kuchinja kwekuvhotera.
Takareza tiri pabasa. Saka takachinja basa takuya kunoko richagare ikoko. kasilipi kavakarasika saka vati kunoda register futi uno register pamanyama saka vangoti tende mu register futi pachi pamanyama ne proof of resident saka vasezeyo iribozva hapana chakaipa chandaona.
Vamwe vanokwanisawo kuona kuti vakanyoresa kuvhota here vachishandisa nhare mbozha dzavo. Munhu anokwanisa kufona *265# obva aisa nhamba dzake dzechitupa ozoisa gore rekuzvarwa. Zekinoti panzvimbo dzose dzakavhurwa muwadhi yega yega munenge muine nzvimbo imwe chete inokwanisa kuti vanhu vanyorese kuvhota sezvo pasiri pose panzvimbo dzakavhurwa pari kunyoreswa. Chirongwa chekutarisa kuti mazita akanyorwa here mugwaro remazita evanhu vakanyoresa kuvhota chatanga nhasi chichapera musi wa29 mwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chiguriwa.
Zvichakadaro, kumasvingo chirongwa chekuongorora mazita mugwaro revavhoti ichi chinonzi hachinawo kutanga sezvanga zvakatarisirwa sezvo zeki yakundikana kuwanisa zvekushandisa mune dzimwe nzvimbo paine nguva. Mutoro wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya iye.
Mudhorobha remasvingo dzimwe nzvimbo dzanonoka kuvhurwa mushure mekunge zvikwanisiro zvakaita sezvigaro pamwe nemagwaro evavhoti zvanonoka kuendeswa nezeki. Apowo vagari vazhinji vanga vachiuya mumwe mumwe zvichiratidza kuti vazhinji havasi kuziva nezvechirongwa ichi nekuda kwekuti hachina kunyatsoshambadzwa. Vamuranganwa Chanyau vekuwadhiri mumasvingo vati vaongorora zvinyorwa zvavo asi basa rambononoka kutanga.
Inspection ndaita ndikaona zita rangu ririmo but patanga process painge ichifanira kutanga na 7 AM. Zvinhu zvasina kurongeka, vanga vasina furniture, then mamwe mapremises anga akavhagwa zvichiratidza kuti zvasina kunyatsa kurongeka.
Asi vamwe vakaita savacrispen mutya vakuru vanoti kunyange pambononokwa chirongwa ichi chakanaka zvikuru uye chazofamba zvakanaka.
Ndinoona zvinhu zvacho zvakarongeka zvikuru sazingatombobviri zvekuti dai vanga vashambadzira kuti vanhu vave vanouya vakawanda vachiona mazita avo. Mazita avo akabhukiwa zvakanaka zvirimozvo. Ndangomirira ngoti ndione kuti zvakamira sei pakuvhota panditovhotera pandiroda.
VaInnocent Taweni vakurudzira boka reze kuti rivandudze zvirongwa zvekushambadza chirongwa ichi vachiti vanga vasingatozivi nezvacho asi vazongosangana nacho vauya kuzvitoro kuzobvisa bhabharazi. Zvichakadaro, vamwe vanoti chirongwa ichi chatanga chakanoita nekuti vashandi vezeki vakabva kuhurumende vari kuita basa iri vari kushanda vasingafari zvichitevera kudzikiswa kwakaitwa mari dzavanofanirwa kubhadharwa pazuva. Zeki yakaudza vashandi ava vazhinji vavo vakaita basa rekunyoresa vavhoti kuti yaida kudzikisa mari kubva $30 kusvika pa$20 ichiti yaita izvi nekuda kwekuti hurumende haina mari. Izvi zvinonzi hazvina kufadza vashandi ava vapika kuti vachashanda zvishoma nezvishoma semumwe mushandi wavo ataura neStudio 7 akaramba kudomwa zita rake. Studio 7 yakundikana kubata mukuru wezeki mumasvingo vazeki Spudurai kuti vatipe pfungwa dzavo pane zvaitika nhasi. Asi amai Priscilla Chigumba vanovesa zvigaro wezeki vakabvuma kuti mari yevashandi yakadzikiswa asi hapana zvavaikwanisa kuita nekuti hurumende haina mari. Chirongwa ichi chatanga nhasi nyika yose uye chinopera musi wa29 chivabvu asi vamwe vanoti chakaramba chichiitwa nechinono uye chisina kuwedzerwa kushambadzwa vazhinji vachatidza kuongorora mazita avo kuitira kuti vanenge vasina kunyorwa zvakanaka vakwanise kunyora patsva pachirongwa chekunyoreswa icho chakawedzerwa nzvimbo dzekunyoreswa. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandhi Maramba.
Mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri webato rezano PF vaEmmerson Mnangagwa nhasi vaudza momo yevatsigiri vebato ravo vaungana munhandare yeSakubva kwaMutare kuti vachatara zuva richaitwa sarudzo mumasvondo maviri ari kutevera kana kuti mukupera kwemwedzi uno. Mutoro wedu wenhauloedha mwoyo anotipa nyaya iyi.
VaMunangagwa vanoti vachazouya zvakare kwaMutare mumasvondo mashoma anotevera kuzokambena mushure mekunge vatara zuva richazoitwa sarudzo.
Pakupera kwomwedzi unoyu tichange tichiita proclamation yokuti munyika muno muchava nemaelections. Kutakambeni igotanga nemufindo panguva iyoyo. Tozouya kuno kuManikaland toita kampeni zvino yokuti mikono ndivanani munyika zvobuda pachena.
Vanotaura.
Mazvonaka.
Vanoti vanhu vanosungirwa kuramba vakabatana pasina kuita mirizhonga uye kubatana sezvavakaita pakabva varobati mugabe pachigaro vachiramba vakaita runyararo kudzamara sarudzo dzapera uye narini sevana vamwe chete veZimbabwe.
Ndoro nofana kuti tungamirira zvido zvevanhu ndozvatofana kuchenjera kuchengetedza nokumeka shuwa kuti hurumende yagadzirisa zvido izvozvo. Iko zvino hongu ndinokutendai zvikuru nekuungana kwamaita. Haisi rali atatakarangara kuti ndatoshamiswa kuti munouya makawanda ini 1 minute yamanzi makawanda kudai. Nokumbira kuti patinenge taita proclamation ye elections in 2 weeks time tichauya kuno zvakare takukambena kuti umwe neumwe anovimba kuti Zimbabwe ndeyake, Zimbabwe inhaka yatinofanira kuchengetedza isu vatema vomuno munyika. Isu tine nhoroondo yekuziva kuti takabva kupi, tiri papi, tichaenda kupi. Tinofanira kuti musi wakuvhota tichakuudzai kuti ndirini.
Mutungamiriri weZANU-PF ava vanoti kushandura zita rekamba yemagamba ye3 Brigade Barracks vachipa rimwe zita kucherechedza rimwe remagamba akarwira rusununguko rweZimbabwe uye kuvapa ruremekedzo rwakakwana kuitira vana vemangwana kuti vazoziva nhoroondo yenyika. Vanoti izvi zvinotevera kupiwa zita kwedzimwe nzvimbo dzinosanganisira KG6 iyo yave kunzi Josiah Magama Tongogara uye Zimbabwe Defence College yave kunzi Yason Ziyapapa Moyo.
Kuzoremekedza ku3 Brigade yamunoziva iri kunoku yakunzi Herbert Tepo Barracks, kuti chizvara nechizvara chiri nhasi nechamangwana nechichazovuya zvetese taenda vachayeuka kuti kune gamba rakatanga hondo rainzi Herbert Tepo. Ndozvataita izvi hongu tapedza makore akawanda tisina kuzviita, asi chiripo ndechekuti tazozviita. Takaita zvimwe chete zvakadaro inonzi KG6 kuHarare, yainzi King George 6 kuHarare. Takaipa zita rokuti Josiah Magama Tongogara angari mukuru wedu muhondo.
Vamunangagwa vanoti vashandi vehurumende havafanirwi kuramwa mabasa nhando sezvakaitwa navana mukoti apo hurukuro dzichiri kufambira mberi dzekuwedzerwa mari. Vanoti kuita kwemanesi kwakapa kuti vakawanda vafe, izvo zvaisafanirwa kuitika. Vatsigiri veZANU-PF vanosanganisira vaIvin Mbengo vange vari pamusangano uyu vanoti vanofara nemashoko emutungamiriri wavo sezvo achiyananisa nyika yose.
Masoko atarwa nemutungamiriri wenyika masoko akanaka ekukurudzira rudo nekuramba kuvengana nekuramba mhirizhonga uyezve nemasoko iwo ekuti tiri kuda kuti tirambe takayanana kwete munyika ino chete asi nesadhaki neinternational community.
Mumwe mutsigiri weZANU-PF Muzvare Rebecca Chiutsi uyo angari musakubva nhasi anoti afara nemashoko avamunangagwa sezvo achipa hwaro hwamangwana uye netariro kuvazhinji kunyanya mashoko ekubatana avataura.
Mashoko aid munangwaga taona aine chiedza noupenyu hwedu, taona zviri zviro zvichatisumudza mangwana.
Mumwe wevatevedziri vamunangagwa retired general Constantino Chiwenga vachitaurawo nhasi vakurudzira ruzhinji kuti rwuvhotere vamunangagwa neZANU-PF sezvo vaine muono wakanaka wenyika kupfuura vamwe mapato ezvematongerwo enyika. Sachigaro weZANU-PF mudunhu reManicaland vaMike Madiro vachivhura musangano uyu vaudza veruzhinji kunyanya nhengo dzeZANU-PF dzine nyunyuto nemabatirwo akaitwa sarudzo dzemapuraimari kuti nhasi range risiri zuva rezvichemo izvo zvisina kunyanya kufadza vane nhunha dzavo. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.
Batore MDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe nhasiratadza kuparura gwaro raro rekutsvagisa rutsigiro musarudzo dzegore rino muHarare kana kuti manifesto richiti nhengo nevatsigiri varo vadzivirwa kana kutyisidzirwa kupinda musangano wekuita izvi nevechidiki vebatore MDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa veVanguard. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Musangano wekuparura chirongwa ichi kana kuti manifesto iyo ine zita rekuti Building an Economy to Support Economic Transformation kana kuti BEST wange uchifanira kuitwa kuNelson Mandela Hall muHarare Showgrounds. Asi vanhu vashomanana ndivo vakwanisa kuungana, uye munyori mukuru webato iri vaNixon Nyikadzino vaudza vatori venhau kuti vave kuzoparura chirongwa ichi pazuva richaziviswa nekuda kwekuti vanhu vatadza kuuya sezvo vavhundusirwa kana kurohwa.
Zvatoitika nhasi nezvato kuhwa zviri kubva kumativi mana enyika nekumativi mamwe enzvimbo dzatinogara dzemuno muHarare zviri kureva kuti Vanguard yatumigwa kuzonetsa nekukanganisa nekukonzera bvongamupopoto panyaya dzedu dzokuti isu tinge tiri vatungamiriri vebato riri kuzvitonga kuzere reMDCT.
Pasvika Studio 7 pange pachifanirwa kuitirwa musangano uyu pange paine vanhu vashoma, uye mutungamiri webato iri muzvare Tokozani Kupe nevamwe vatungamiri vebato iri havana kutombosvika panzvimbo iyi. Vanyika dzino vati bato ravo richaramba richiita mumwe musangano yekutsvaga rutsigiro mune mamwe matunhu. Munyori wechikamu chemadzimai mubato iri muzvare Lynette Mudewe vati zvinhu hazvina kufamba zvakanaka muHarare nekuti ndimo mune muzinda weVanguard.
Vanguard iri based and headquartered in Harare, not in Manicaland, not in Bulawayo. So that is why Vanguard yakwanisa kuchityidzira vanhu vemusangano wedu muHarare nekuti Vanguard iri based in Harare.
Asi vaDanford Ngadzihore munyori mubazi revechidiki muMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu reHarare varamba zvataurwa navanyika dzino vachiti bato ravo rakabatikana nekuongorora kuti nhengo dzaro dzaenda here kunoongorora mazita adzo mugwariro revavhoti pamwe nekuti vasina kunyoresa kuvhota vaende kunonyoresa. Vaangadzihore vaudza Studio 7 kuti muzvari Kupe nevamwe vavo vanofanira kudzoka kumusha kuzoshanda nevamwe.
So whatever zvotaura Mike Kupe netimu yavo ndorasonge vava vanhu vashaya pakuguma, vaive vanhu vatsvaga vanhu makonsesheni vakavashaya. Vanhu haangoteri munhu, vanhu haangoteri munhu asina pundutso, vanhu haateri munhu asina vana zvaanovapa. So therefore ndiri kuti ini mayouth eHarare hakuna kana muyouth 1 achidzira Mike Kupe. Mayouth eHarare mayouth vari preoccupied nekuti nyika yeZimbabwe isununguke.
Muzvare Kupe navachamisa vakapokana kuti ndiani wotungamira bato iri zvichitevera kushaya kwevaive mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai mukutanga kwegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zvichakadaro, vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru avo vave kutungamira bato ravo reNational People's Party nhasi vaparurawo gwaro rehwaro hwavachatevedzera mukutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rino. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
PRC chitima cherusununguko ngaiende ngaiende.
Vachitaura pakuparura kwavaita gwaro ravachashandisa mukutsvaga rutsigiro musarudzo dzegore rino kana kuti manifesto yebato ravo kudotito mudunhu remashonal and central nhasi, amai Mujuru vati mubatanidzwa wavari kutungamira wepeople's rainbow coalition uchasimbaradza nyaya yebudiriro munzvimbo dzose munyika.
Isu sePRC mubhuku rierafambiswa apa tiri kutaura kuti budiriro ngaiitwe paward level. Atidi budiriro inonzi ichaitwa Harare. Isu vekuno kwadotito maondao and west constituency ndisu topota tichinzwa nyama ichinhuhwirira ichibva Harare. Vana vedu mufunge vanotofitwawo nematama zvamunoona. Madzimai edu musavaone vakadai. Vanhu vanoda kushanda zvinhu zvavo. Tiri kuda kuti chimiro chemunhukadzi, chimiro chemunhurume chimiro chemwanakomana mwanasikana chidzorerwe pachinzvimbo.
Vatiwo vakazvipira kuita mushandira pamwe nemamwe mapato kuitira kuti mapato anopikisa akwanise kubvisa hurumende yeZANU-PF musarudzo dzegore rino.
Tiri kugara nguva nenguva tichitaridza vamwe vedu kuti kubatana chete ndo chinhu chikuru. Tiende kunovhota tivhotera chinhu chimwa chete. Tione kubvisa mhungu mugumbezei. Yanetsa. Yanetsa.
Amai Mujuru, vatiwo vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vave kuziva chokwadi chekuti vaEmerson Mnangagwa avo vave mutungamiriri wenyika ndivo vaironga zvekupidigura hurumende yavo, kwete zvavakadzingirwa muZANU-PF vachinzi vaironga kupandukira vaMugabe.
Vakazondishedza vaMugabe, vakandiudza mvanga makomwe dzakaita kuti navo wavo musoro wakanga watendererwa vachifunga kuti ndini ndaida kuvabvisa pachigaro. Zvino hatina kuzoona here akavabvisa pachigaro? Aha, ndo zvandakavabvunza ndikati zvandakakuudzai mashoko angu ekupedzisira tichiparadzana musi wa 1 December 2014. Anditi ndakakuudzai baba kuti chaiyo mvanga makomwe tichaibata. I'm going to kneel and pray for that day. So I prayed. Saka zvokunzi mai Mujuru vakadzoka kuZanu, uko kune madzeketembwe uko. Uko kune madzabidi uko. Uko hakugarike uko. Isu vamwe tisina miromo yakapinza hatikwanisi kugumana nawo mapendekete. Takati zvatinoda isu ngazvinge zvina Mwari mukati. Zvatinoda isu ngazvinge zviri zvokuendesera Zimbabwe mberi, hona itadarikwa nyangwe neMalawi, nyangwe neZambia neMozambiki and zvichirevei.
Zvichakadai, amai Mujuru vati ruzhinji rweZimbabwe rwaona chitsvuku kuburikidza neutongo hweZANU-PF, vachiti vakabva neko kumunga hakuna ipwa, hapana chichakwaniswa kuitwa neZANU-PF mukugadzirisa upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 kuDotito, ndini Thomas Chiripasi. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iye zvino tomboenda kuna Mavelas Mhlanga, nyauye weStudio 7, kuti tinzwe chirongwa chakanangana nemadzimai.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Mavelas Mhlanga nyauye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nevamwe mufundisi vari kuita ivo mabasa anonwisa mvura ekudzidzisa madzimai nezvemabhizimisi uyezve vachibata zveshoko. Regai tiende kwa vari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti mabasa api avari kuita.
Tarangu ndinaitwa Pastor Abigail Magwenzi, ndiri founder and president of Rogza Red Business Hub.
Mataura imi kuti munoita zvekereke, zvakazofamba sei kuti mupinde mune zvemabhizimisi?
Mwari vakandituma, ndakatanga ndiri ku business woman marketplace. Ndikatoita Zimbabwe National Chamber of Commerce Business Woman of the Year. Kwakundidana Mwari, kwakundisa ku Bible School, ndakuita mufundi, ndakuita mufundisi kuZayoji. Ndokanaka ndichipasta full time. Iko zvino manje Mwari vanditendera kuti ndidzokere back ku marketplace. Ende tirikuona madzimai ari kuuya nehuwandu hwavo.
Zvirongwa zvipi zvamuri kudzidzisa madzimai?
Tine ma sectors akatowanda tiri kucover semadzimai. Tine agri business, minerals and mining, tourism, beauty, fashion. Tineri health, tine takango siyana siyana wakato 15, atiri kujia na kuti munhu wemukadzi asimuki.
Saka vanenge vachida kushanda nemi, vano kuona ikupi?
Isu tiri mo town, pa charge office, pa 3 South Avenue, kona Ines Terrace, second floor, pa old customs house. Yopi pane office yedu, yopi tino trainera jime, chune tunenga kunze. Susu da uto tiri munhu, wese wemu jimai, kana ari disabled, ave ari munhu, ano kwiki zaone vamu. Saka chimu cha kaita manje nechekuti mazvelazi sati isusu semadzimai ndisinoshandisa zvinhu izvi isusu tikagadzira company yakugadzira madetergents iwayo ekutoisa mashops anonzi ma 8B's dishwasher 8B's fabric softener 8B's trairi green bar rinenge richinzi 8B's zvakasiyana siyana ma tile cleaner ma pine gel detergent yese wangangofunga inoshandiswa nemunhu wemukadzi ndeya tinenge tichidila nayo zvese izvozvo zvinenge zviripo ma engine cleaner tinenge tichigadzira mashampoo tinenge tichigadzira isusu tichiisa mumashops. Saka tiri kuti isusu we are a brand with a burden. Ndo pay offline yedu. Nekuti une choice semunhu wemukadzi kuti ndotenga chii chandinoshandisa mumba mangu. Because ukatenga product yedu yema 8B's, zvinoreva kuti watituma kunobatsira mukadzi ari kubhinga, ari kukwesha hari yake nedota nemahuswa. Ushati tino kuti tinomutraina ikoko kuti ave business woman ikoko, agadzire madrinks emucommunity iyoyo. Maflavored drinks sekwenisa vana kuchikoro agadzire kana mahewu anopackageika tinenge takuenda nema 8B's tinenge takuenda nema skills kugadzira makendo kugadzira floor polish kugadzira zvinhu zvakasiyana siyana zvekuti zvishandiswe shoe polish yeso iyoyo tinenge tichigadzirisa tichagadzirisa madzimai zvinhu zvinenge matomato sauce tichitraina munhu wemudzimai kuti ainacho chiri maari chaari kunzwa kuti anoda kuita kana riri dovi ngarikwikwidze riendewo musupermarket saka tinovadzidzisa zvese izvozvo saka isusu tiri kuti urongwa uhu nemadzimai ari kumira nechirongwa ichi ari kuzvipira kuti isusu toda kusumudza mumwe mudzimai saka toda kuti madzimai ese emuzimbabwe mavanogara imomo vema 8B's vave mabusiness people achitoita something chaanokonzeresa kumaruva uko tinoticha maunderground oven tovaratidza kuti unoita sei underground oven tinovaticha underground sewage nekuti unoita sei kuti mvura yako irambe ichitonhorora iri pasi. Saka hapana watinoda kusiya. Toda kuti titore mudzimai wese kugadzira mukaka wakakora unotengeseka unopackageka uri kumusha. Iko zvinoka world yese yangobatanidzwa nefoni iri munhu ane smartphone kumusha atopinda musaizi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Pastor Abigail Magwenzi kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Zuva guru raPrince Harry vekuBritain namuzvare Meghan Markle vekuAmerica razosvika apo vaviri ava varorana nhasi mugovera muguta reWindsor riri kunze kweLondon. Prince Charles, baba waPrince Harry, ndovafamba nesvitsa vachinoipereka kumurume wayo. Meghan, uyo anove chizvarwa cheAmerica, aimboitawo zvemitambo yemafirimu uye atenda kuti baba vake vange vasingakwanisi kuvepo pamuchato wake nekuda kweutano hwavo husina kumira zvakanaka. Zviuru zvevanhu zvaungana muguta iri apo zvanga zvichipa makomborero azvo uyewo nekuedzawo kuona vachati ava. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau dzanhasi. Chirongwa chekuongorora mazita mugwaro revavhoti chinotanga mumatunhu ose emunyika asi chichinzi chanonoka kutanga mune dzimwe nzvimbo. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vachazivisa zuva resarudzo mukati memasvondo maviri anotevera kana kuti kupera kwemwedzi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina Gibbs Dube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ichono njani mthokazo muhle, siyalamukela umsakazo weStudio 7 namhlanje ngomgqibelo mhla ka 19 kwenkwezi 2018. Igama lami nguKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uza kwethula usuku lokhetho oluzayo ekupheleni kukankwenkwezi.
Sizaluthulela usuku lokhetho oluzayo ekupheleni kwenyanga yonale. Singakwenza lokhu, sizaqalisa ukukhankasa okuzwayo.
Icelele MDC ekhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lehluleka ukwenza umhlangano walo eHarare.
Into eyenzekeleyo ukuthi silabantu abathiwa labana iVanguard likaNelson Chamisa. Abantwana bayahlukumeza abantu, betshaya abantu ema-constituency, ema-district ngama-wards. So abantu bona labo ngo abamise ukuthi abantu beze be.
Kulokuxozela okumangalisayo lapho abantu abahlola khona amagama abo kugwalo lokuvota kule voters roll. UPrince Harry weLebhilitani utshata loMeghan Markle wakwele Melika.
Bekumnandi and umakoti ubegqoke kahle, into yonke ibukeka, ilanga lalo liphumile, kholisile sebili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ilizwe leZimbabwe likhangelelwe ukuthi liza kwethulelwa usuku lokuvota ekupheleni kwenyanga. Lokhu kwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lamhla eMtare emhlanganweni wabandla leZANU-PF ukukhankasela ukhetho. Umongameli Mnangagwa utshele abantu abasemhlanganweni lo ukuthi selidumela eMansumpeni ukuthi wethulwe usuku lokhetho.
Kwakuphela komwezi unoyi.
Sizaluthulela usuku lokhetho oluzayo ekupheleni kwenyanga yonale. Singakwenza lokhu, sizaqalisa ukukhankasa okuzwayo. Sizabuya lapha njalo ukuthi size khuluma lani ukuthi lisivotele. Siyabonga kakhulu ukuthi lasisekela ngokuthula singena kuhulumende. Ngake ngeqa umgcele lapho ngisenzela ukuvikela impilo yami. Ngaba yi-border jumper. Nxa ilanga lakho lingakafiki, liyabe lingakafiki. Babe funa ukubulala kodwa okwalamuhla ngikuhulumende lapho esebenza khona ndawonye.
Uthi ilizwe leZimbabwe lidinga uncedo kwamanye amazwe lokututukisa umnotho.
Sifuna ukuthi abantu bakwamanye amazwe basebenze lathi ukwenza ukuthi sithuthukise ilizwe leZimbabwe. Bese kule minyaka engamashumi amabili singathola uncedo kwamanye amazwe. Kodwa okwamanje sisebenza okumangalisayo ukuthi sithole uncedo oluvela kwamanye amazwe. Sisanda ukulobelana izivumelwano lamanye amazwe ezifika izigidi ezingamashumi amahlanu, $500 million. Okunye njalo sokule mali efika izigidi ezingamabhiliyoni alitshumi lanhlanu, $15 billion, elakho ukusetshenziswa kweZimbabwe. Ngaphandle kwalokho, kulamankampani amaningi kakhulu anjenge-General Electric yeMelika afuna ukusincedisa kwezomlilo kagetsi. Abanye ngabangani bethu abe-China esisanda ukulobelana labo izivumelwano eziningi.
Uthi akumelanga uhulumende wakhe aqhube inhlelo ezigadlameza uZulu.
We cannot anymore live in the past.
Singeke siqhubekele phambili sisenza okwakusenziwa kudala. Sokumele sifunde kulokhu okuhle okwenzakalayo ukwenzela ukuthi sibe lempilo engcono.
And avoid the bad things that happened in the past.
Kumele singenzi okubi okwenzakala kudala. Akumelanga sikwenze loba kanjani.
Umnangagwa uthi okwamanje uhulumende wakhe wenza okwehlukene kakhulu kulalokhu kwakusenziwa ngumnumzana Robert Mugabe wasuswa esikhundleni nyakenye. Uthi uhulumende wakhe kumele alalele okufiswa nguZulu.
As a leadership, we have a different approach.
Njengenkokheli senza okehlukene lobe kusenziwa ngabanye. mina ngumuntu olalelayo ngiyisithunywa senu.
All my colleagues must do the same. They must listen to the people.
Bonke engisebenza labo kumele benze njalo. Kumele balalele abantu. Kumele basebenzele abantu. Bonke sikwenzayo kumele sikwenzele abantu.
Uphinde wathi kumele kwenziwe ukhetho olubalulekileyo lonyaka.
No violence. We want our elections to be free of violence.
Sifuna ukuthi ukhetho lwethu lube ngolukhululekileyo. Ngasifuna ukulwisana labantu ngesikhathi sokhetho.
It's more powerful. It means we are mature. And ZANU-PF is mature.
Lokhu kutshengisa ukuthi ibandla leZANU-PF ngelabantu abakhululekileyo. Akumelanga siphambaniswe ngabantu abancane abahamba ilizwe lonke bethethisa abanye. Asikwenzi lokhu thina.
Umnangagwa uthi kusobala ukuthi nxa engakhethwa ukuba ngumongameli weZimbabwe uza kuqula umnotho welizwe ikakhulu nxa kungathuthukiswa ezokulima. Bekulabantu abaningi sibili emhlanganweni lo wenzelwe eSakuva Stadium eMtare. Ibandla le-MDC elikhokhelwa uNkosazana Thokozani Khuphe lithi lehlulekile ukwenza umhlangano walo lamhla wokwethula ugwalo lwemanifesto kuZulu ngenxa yokuthi bethuselwe ngalabo abacelele MDCT ekhokhelwa uMnumzana Nelson Jamisa. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Ibandla leli bekumele lethulele uZulu ugwalo lolu eHarare olulesihloko esithi Building an Economy to Support Transformation kumbe Best eMandela Hall emagcikeni eHarare Showgrounds. UMnumzana Nixon Nyikadzino unobhala jikelele webandla leli uthe bethuselwe ngabatsha becele elikhokhelwa nguJamisa ababizwa ngokuthi yiVanguard ukuthi baze bathwalisa nzima abantu abahamba emhlanganweni lo. UNyikadzino uthi lokhu yikho okwenze ukuthi kube labantu abalutshwana abahambe emhlanganweni webandla labo.
Into eyenzekeleyo ukuthi silabantu abathiwa labana iVanguard likaNelson Jamisa. Abantwana bayahlukumeza abantu, betshaya abantu ema-constituency, ema-district ngama-wards. So abantu bona labo ngo abamise ukuthi abantu beze bengafiki la ukuthi buye emhlanganweni wethu.
UNyikadzino uveze njalo ukuba balobufakazi ngodaba lolu njengoba sebetshele lamapholisa ngokubehleleyo.
Sizokhuluma lamapholisa ukuthi bedinga abantu bona labo kade behlukumeza abantu bebotshwe and even laye uNelson Jamisa kufanele engumuntu ongumthungameli owabantu not ukuthi ebehlukumeza owethumeza abantu ukuthi bebehluphana ngabantu yikho asikuthandi.
Kodwa abebandla le-MDCT elikhokhelwa nguJamisa bakulandule lokhu besithi kuyamangalisa okukhulunywa ngabantu abakucelele MDC elikhokhelwa nguMakhuphe. UDenford Ngadziwore unobhala ohlangothi lwabasakhulayo eHarare kucelele MDCT ekhokhelwa nguJamisa uthi bona baqhuba ezokhetho hathi ukugijimisana nabantu abachitha isikhathi sikaZulu besenza izinto ezingakhanyiyo.
So whatever zvotaura kuMakhuphe neteam yao
ose kukhulunywa nguNkosazana Khuphe nabanye bakhe kuyikwenza kwabantu asebephelele kungabantu abadinge abantu kuma-constituencies abo babaswele. Abantu kabalandeli muntu kungekho angabasiza ngakho.
Inkokheli yaleli bandla okubalisa uNkosazana Khuphe kayihambanga emhlanganweni lo ngenxa yokuthi bathi bebesethuselwa yiVanguard yecele le-MDCT elikhokhelwa nguJamisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusiqhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 0012465 0318. Ngiyaphinda njalo 0012465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook kukhasi lethu LFBOAWL.
Kube lokuxoxela okukhulu lamhlanje eHarare ngesikhathi abantu behlola amagama abo kugwala lokuvota ole voters roll. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuxoxela lokhu kwenze ukuthi abantu abanengi kade bengakwazi ukuthi baye ngapi ukuyahlola amagama abo kugwala lwe provisional voters roll. Omunye walabo abalokho bengakwazi abakwenzayo ngumnumzana Bheki Inkosi Sibanda.
Ngokwani lokhu mina vele since ngaregister vele angikwazi lutho angaze ngikubone mina. So ngaregister vele angaze ngikubone mina mina lokuvota ukuthi idate ibuye ngivote kuphela. So ukukhuluma ngakho lokhu vele angikwazi mina ngikuyingona lokhu. Bakufake ngaba tshela ba angikwazi mina.
Kulabanye njalo abanjengomnumzana Sindiso Nyati abathi kawatholanga amagama abo kugwalo lokuvota.
Mina kathesi njengoba sikhuluma so ngihlala eStungwita. So ngihambe nga inspector Embare. So uyabona Embare bathe ngibuyele eStungwita. But mina ngiyasebenza. So ngivuka ekuseni ngiphenduke soku late endlini kakhulu. Baba sevalele lapho ke inspector khona. But yeah, well akulanto engayenza ngizabona iplan.
Esinye isakamuzi seHarare umnumzana Mkhatini Ndlovu ohlala elokishini leBuliriro ubengakwazi ukuthi amabizo aseqalile ukuhlolisiswa njalo sowatshintshwa indawo ahlala kiyo.
Okungenze ngangahambi ukuyakhangela ukuthi ibizo lami likhona eluhlwini lwamabizo abantu abavotayo yikuthi kongona kade engakwazi vele ukuthi kongona kuyahamba kekhangelwa amabizo. Then okunye ukuthi kongona se sengitshintshile indawo lapho ekade ngihlala khona. So sokukhathana ukuthi ngiphinde mbelokhu ngisiya ngale ngangihlala khona. Hhayi ngibonani kuyangibambelela, so ngeke ngikhona. Hhayi kuzazenza.
Ngasenelisanga ukuxoga leziphathamandla zeZimbabwe Electoral Commission eziqhuba uhlelo lolu. Uhlelo lokubhalisa amagama kugwalo lolu oluqalise namhlanje luzagqitshwa mhlaka-29 ngoNkwenkwezi. Abangabhaliswanga kulolu gwalo balakho ukubhalisa ukuvota kuze kuye phela inyanga. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, nguGibson Pepe.
Le isitudio 7 nesakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Siye sizwe okwamanje esibhadalweyo ngusithandekile Mhlanga kuhlelo lwabesifazana.
Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosazana Tsitsi Chirisere olwela amalungelo oluntu, yena ehlala khonapha eMelika eNew York kodwa sixoxa laye eseDallas eTexas. Sicubungula udaba lwamabandla ezombusazwe akhokhelwa ngabesifazana ukuthi ngambe engamisana nala lawo akhokhelwa ngabesilisa.
Sikhangela nje iAfrika jikele abantu besifazana bengabantu abancindezelwayo, abantu abangakhangeleli phezulu. Ngaso sokufika endabeni zokubunjilizwe abantu besifazana bebengela yokugijimela phambili maso kwenza indaba yokhokhela ilizwe. Kodwa ke iqinisweni bebezama ilizwe leZimbabwe libeliyilizwe emazweni amaningi nje jikelele ase-Afrika elizamayo ukungenisa abantu besifazana. Kungayisikho ukuthi babafakela phambili bebafucela phambili kodwa bebayamukela nje bebangenisa ezikhundleni ezijikeneyo. Kungasikhangela u-Oprah Mchinguri, sikhangele uMujuru bengu-vice president, sikhangele nje even uKhuphe obengu-vice president we-MDC. Siyakhangela ukuthi kuyathakazeleka sibe ukuthi sibone ukuthi abantu besifazana ye bebengafakwa phambili kodwa-ke bebe yamukelwa nje bengenisa kulezo zikhundlu eziqakathekileyo. Kodwa-ke eqinisweni ikuba kunzima kakhulu ukuba abafazi beyamukelwe ngilizwe jikelele njalo
labantu nje abasezikhundleni ukuthi bevume ukuba bona bakhokhele ngabafazi. Bona abantu besifazana nje ngokwabo labo abakholwa ukuba omunye umuntu wesifazana engangena esikhundleni esinjenge sokukhokhela ilizwe ebekwazi ukukhokhela ilizwe ngoba ingqondo zethu nje singabantu beZimbabwe sikhule sibona abantu bakhokhela ilizwe bengamadoda. Siyabona iZambia, siyabona amanye amazwe sibili ukuthi bekulomuntu ongumfazi okhokhela ilizwe kodwa eZimbabwe nje kunzima nyana ukuthi abantu beyamukele abafazi bebeyiba abakhokhela ilizwe. So kunzima ukuthi sithi ama-political parties la aqaliswe ngabafazi ama-political parties azaphumelela. Kuphe uthe etsuka uMDC usuke nje labantu abathe abayingxenye nje abakhanyayo ukuthi bamthakazelela. Kodwa ke ingqondo zabantu baseZimbabwe babona umuntu okhokhelayo oyindoda enguye okumele abe nguye akhokhela ilizwe.
Kodwa sesikhangela yona indlela uNkosazana Khuphi aphuma ngayo kubandla leMDCT. Ungathi kulokwenza lokuba ngowesifazana kumba abantu bakhangela ukuthi olosekelo oluningi mbani?
Nanso zengikhulume ngendaba yokuthi ungumfazi ngingaze ngimkhangele njengomuntu oyindoda Khuphi bengelawo ama-qualities okuba yena ebe yinguye intshantshu umuntu ozakhokhela ilizwe. Angeke ngithi angabe ngumuntu oyindoda lamhlanje ubezathola amavoti amaningi. Hayi, singafaki okwabafazi phambili, singafaki okwesilisa, simkhangele nje engumuntu ubelawo yini amandla okukhokhela. Angeke ngize ngithi ubelawo amandla okukhokhela. Ama-leadership qualities ubengelawo nje athe ajiyileyo ukuba abantu bebe nguye abamvotela. So indaba yobufazi leyi abantu bengayigijimelela beyifake phambili kodwa hayi.
Siyabona njalo kulamanye amabandla akhokhela ngowesifazane elikhokhelwa nguLucia Mativenga ele-PDP, lelikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mjuru, labanye nje abaningi. Lawo akhanya awaqhubekeli kuhle phambili.
Umjuru bengumuntu olawo ama-leadership qualities, njalo ngumuntu okhulele ku-government, okhulele ekwazi ukuthi ilizwe libunjwa kanjani. Kodwa ke icala lakhe ngelokuba yena wayevele ephakathi kwezanu PF, ephakathi kwebandleni ekhangele izinto zonke ezibonakala. Lamhlanje maye guquke sithi hayi sefuna ukwenza okwakhe, sefuna ukuqondisa izinto, abantu abangeke sokule trust issue khonapha, abantu abangeke beze bemthembe ukuba nguye ozabahambela phambili. I mean ulamacala akhe ulento zakhe eziningi azenzayo. So okunye asikhangelele ukuthi abantu laba ngabafazi, sikhangele ukuthi kuyini akuphethe, kuyini akukhulumayo, kulabantu abangamthemba na. Kunzima ukuthi abantu bephoke ukuvuka bethi sebezavotela i-PDP ngenxa yosokulo mfazi othi hayi. Kumele ngabe bakwenza lokhu kudala, beyakha kudala njengabantu abe-MDC ukuba i-political party mayivele isivele isivunjiwe abantu bengenza njani, bengalandela.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosazana Tsitsi Chirisere olwela amalungelo oluntu. Sixoxelaye eseDallas eTexas khonapha eMelita. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Namhlanje ke uNtukameli Ngomo ngoyophethe uhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Ikutivana kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje sixoxa lengcwethi kwezokulondolozwa kwempilakahle ngokwemvelo umnumzana Samuel Marandure. Ngiyakwamukela kuhlelo Marandure.
Yabo.
Kuyini kahle kahle okhuluma ngakho kumkhankaso wakho lapha nxa ukhuluma ngokulondolozwa kwempila kahle yomuntu ngokudla kwemvelo?
Abantu uzwe bekhuluma sithi bona siyafiwa sibili kodwa bengazi ukuthi uhlupho lungaphi. Izolo endulo okhulu labo khokho bethu babekula baze bakhokhowe kodwa namhlanje abantwana abangena 20 years, 30 years, 40 years sebetshona phansi kulento ezithile eziyimbangela kodwa inkalakahle yangikhona yikudla. Ukudla sowuqede abantu emakitchen abo kuna besithi bayakholisa nxa namhlanje ukukhangela ukudla ofane ukuhle fanuchu ukukhe lokukhe kungangiphilisa na okuya ngulala abantu uzwe bekomena namhlanje besihlupheka besiba lobuhlungu iproblem ukuthi kona badla ukudla ongayisikho
ekahle kahle ukudla othi kubulala abantu ikuphi ikudla okunjani
sengibalisa one inyama imhlobo yonke yenyama number 2 I dairy products, cheese, ice cream, chocolate, anything here to do nge dairy yabulala. Number 3, ichukela. Ichukela ichikade amandu finish ya. Encansi ichukela. Ichukela iyabuya in many different ways. Enye direct ungayifaka phakathi kwepuri jalo nomphakathi kwetiye yakho. Kodwa enye ibuya phakathi kwama keke, ama biscuits, sweets. Abantu sebebhele ichukela because ichukela causes a lot of acid in the human body. I want to buy a chukela but imnandi. Ah, manje, ngasingahlali chukela engasanathi amahewu. Nga ukuhlanga lomngane. Ah, mngane akungidingela ikhoko. Konapho uyazidingela ukufa. Number 4, these cooking oils esikhona namhlanje zonezi. Nazi into ezibulalayo. Kanti pho abantu badalwa ukubana baphile ngento ezimilayo emhlabathini.
Yiziphi izinto lezo okhuluma ngazo othi wena izokumele zidliwe ngabantu
lapha ngikhuma nga umuntu edinga ama carbohydrates anike energy kufanele udle ama small grains nga ngikhuma la small grains lapha ngikhuma labo nyawuthi amavele oborapoko abongoloyi abobhali izona into ofanele uzidle for energy sithi lapha ifethi umzimba na uyayifuna ifethi kodwa nga evila kubo majarina ayiseko rakiyane iyabulala ifethi yakufumasi come out of nuts nga sikhuma ngabo nuts lapha nokama kulabo cashew nuts kulabo nkelo into ezinenginenge ezinjalo those natural nuts gives you the fat required by your body abantu abanengiselection phakathi ngenxa yecancer I-cancer will not warn you ukuthi hayi uyabona khathesi mina mina kusengikhula khonapha hayi iyabe ikhula kuphela wena uyifida zona zena into kade ngizivalisa ukuthi abonyama abuthukela abomafutha abocago those are the major feeding foods for the cancer problem
utshilo ukubana inyama yonke kayiwulungelanga umzimba kepha abezempila kahle labo dokotela bathi inyama yenkukhu ilungile ungayidla iloba nini kanti enkomo layo yebo ungayidla lapha lalapha
abantu dokotela abaphuma kuleyo line who are following the natural remedies now bayakwazi ukuthi hayi ngane it's business I'll give you an example ukuthi kona ubone ukuthi kona wena njengelizwe lakithi lezimbabwe where they allows ukuthi kona nxa uphakisha igwayi uhlubhale ukuthi harmful kodwa still the government iyabe isupporta tobacco farming why because it's a cash cow so akwethusi ukuthi ah leyo dokotela bathi kufanele bakhulume njalo ngoba the pharmaceutical business is a big business
hayi siyabonga baba uMarandure ngokuba lawe kuhlelo bekukuhle kakhulu
nami ngiyabonga
lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silomnumzana Samuel Marandure ingcwethi kwezokulondolozwa kwempila kahle ngokwemvelo thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili Nkomo
siyabonga kakhulu ke Ntungameli Nkomo ube le mpelaviki enhle mfowethu unkosana Harry wakwele Bhilithani lamdla ujade lo mlingisi uMeghan Markle wakwele Melika esigodlweni sendlovukazi yaseBhilithane eWindsor Castle Weza Jesus Banda usethulela lolu daba.
UPrince Charles nguye ophelekezele umalukazana wakhe uMeghan esiyamnikeza umntana wakhe uNkosana Harry eSt George's Chapel ngemva kokwehluleka ukubuya kukayise kaMeghan umnumzana Thomas Markle kulandela ukugula kwakhe ngesifo senhliziyo okumenze walaliswa esibhedlela. Izigidi lezigidi zabantu emhlabeni wonke jikelele bezibukele kumabonakude. Kukanti inkulungwane le nkulungwane behlele kudorobha elincane leWindsor lapho bame emgwaqweni befuna ukuthi chazi labo abachadayo ababili laba bahlanganiswe phambi kwabantu abangamakhulu ayisithupha okuhlanganisela indlovukazi uQueen Elizabeth waseBrithani ongugogo kaHarry, abadumileyo emhlabeni, abangane babo kunye nabaningi abasebenzela ukuthuthukisa lokusiza uZulu weNgilandi. Ngemva kokuhlanganiswa kwabo, unkosana Harry lo Meghan asebebizwa ngokuthi nguDuke lo Duchess of Sussex bagade inqola edoswa ngamahatshi bebhoda emgwaqweni yedolobho leWindsor bebonisa uZulu ngokuthokoza kwabo ngelanga labo elikhulu. Sihlangane lo mnumzana Sibusiso Ncube oyisizana naseZimbabwe kulo mcimbi.
Bekumnandi and umakoti ubegqoke kahle, into yonke ibukeka, ilanga lalo liphumile, hayi. Sikholisile, I don't know how many ukuthi kuzaba le sikhathi esingakanani ukuthi siphenduke futhi sizokholisa kanye basifisele inhlanhla.
Omunye ebesemcimbini lo isizana nise-South Africa uBuhle Chabalala.
Sanibonani, silana emshadweni waka Prince Harry and Meghan Markle lana eWindsor, UK, England. Sithi unkosi ababusise emshadweni wabo.
Bebebaningi abantu abamnyama abaze ngobuningi babo kulo mtshado ukuzosekela uMeghan nangomunye njalo odabuka kwele Zimbabwe.
Imi uManyathi ngilapha emtshadweni wesikhosini, siyajabula ukubona umuntu wesintwini etshade esikhosini. Sijabulile kakhulu njengoba libona lisizwa abantu bekhuluma sibaningi. Siyamfisela inhlanhla.
Namuhla ntambama kulo mcimbi omkhulu, lapho abangane babo kunye labadumileyo kwezomculo kwezemidlalo abalingisi ogoqela unkosazana Oprah Winfrey, umnumzana George Clooney, uSerena Williams, Elton John labanye abaningi bokuzithokozisa bazijabulisa-ke namhlanje. Akulalwa, ziyawa eWindsor Castle. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Bani.
Siyambonga kakhulu-ke u-Ezra Jesus Bani lokhona ngale-ke kwele Bhilithani. Ubelokho-ke esithumezela okuningi lapha-ke kuFacebook laku-social media endaweni ezitshiyeneyo. Siyabona kisibili usithumezela impikitsha emihle kakhulu. Nxa lifuna ukuthi liyibone limpikitsha, hambanini-ke imfanekiso yangkhona iku-VOA Studio 7 lawo-VOA Ndebele. So-ke nxa ufuna ukuthi ukhangkhangele ubone ukuthi bebegqokeni njalo leso besenqoleni lyanangazane lugebhezi, uzazibonela la ukuthi kunjani. Kulabantu-ke abasithumezele umlayezelo ababili abathathu. Umnye wangkhona nguMavis Sande othi ya, mina ngiyabona sibili ukuthi okwenzakale khonapho khonokho kuyabukeka kakhulu, njalo sibafisela inhlanhla ababili laba asebethe bajada. Silethemba lokuthi-ke umlimo kuzaba bona phambili. Kuzobeka uPinky Spanda uthi hallo, zihlobo zami linjani? Lelabo siyakubingelela khona ngapho-ke Pinky Spanda. Kuzobuya njalo-ke loLina Kitso uthi ye, ngiyalibona lami zihlobo zami. Sesilo baba-ke u-Apostle Midian Dube, umfundisi omkhulu khonapha-ke ecingweni. Baba mfundisi, kunjani?
Ngiyaphila Dube, kunjani?
Ngiyaphila sibili, sile 1 minute sibili. Akutsho ukuthi ubone njani umtshado wababili labo uPrince Harry lo Meghan Markle?
Mina ngibone angani kube isibonelo sokuthi abantu ababili mabethandene ngeqiniso bayanelisa ukuphuthisa amaphupho abo. Kimi ngingathi kube yisibonelo, kube yi-inspiration ebantwini abatsha, le bantwini abasemtshadweni mhlawumbe abahleliyo emtshadweni, ukuthi as long as lifuna ukuqhubekisela phambili uthandano lwenu, konke kuyenzeka, konke kusemandleni, konke liyakwanelisa aluba likuplana likufisa lonke lindawonye.
Ye, siyabona ukuthi uMeghan Markle umuntu omnyama kuzobuya-ke ngale phela i-royal family. Siyazi ukuthi usesikhosini sibili, kuyahambelana khonokho.
Ye, kati vele umhlaba esesihlala kiwo Dube usuyiwona lowo oyemitshado ehlangeneyo.
Isikhathi
ngama-mixed marriages.
Ye, isikhathi Dube, siyabonga kakhulu. Ungathinana kusasa Dube. Ye, singalehlukani nanzi ebesikhokhela indaba lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzakwethulela uZulu usuku lokhetho oluzayo. UPrince Harry utshada loMeghan Markle wakwele Melika. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalelisa wonke Dube.
Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.